Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 31 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuyeuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi hurumende inotarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chapinda muzuva repiri nezuro. Tichanzwa zvinobva kwamurimi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vari kutariswa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore uye kuvandudza bhajeti regore rino kana kuti supplementary budget. Urongwa uhu huri kutarisirwa kuturwa kudare reparamende, asi vanhu vakawanda munyika vave kuchema-chema nekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu nezvikamu 40 kubva muzana mumavhiki maviri apfuura. Bato rinopikisa reMDC riri kuti vanhuve vakakundikana kubudisa nyika mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, asi hurumende inoti vanoda kupiwa nguva. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Zvimwe asitara chokwadi isusu masubsidi vanhu vachitenga zvinhu nemari isingakodzeri inoita kuti isusu tirege kuwana semazuva ano hatina magetsi, nokuti vanhu vanga vachikubhadhara mari yemagetsi yakaderera zvikuru. Iyozvo toda kuti dei vazvibvisa manje, vachisimba ipapo vabudise kuti hasichadi masubsidi zvese kana kuhupfu kana chii. Vanhu vonatsa kutenga zvakanaka, vanhu vorega kurasa chikafu, nokuti vanhu vakapuwa zvinhu zvemahara havazvichengetedzi. Iyozvo zvava zvinhu zvikuru zvoda kuti dei, kutarisa kwangu inau ndeidatisa kuti dei vazvibvisa izvozvo, vadzoka pane zvinhu zvakanaka. Vanhu vabhadhara magetsi mari dzavo, vatenga chibage, vatenga chingwa nemari dzakanaka, vatenga fuel nemari dzakarurama. Ndokuti vanhu vagoziva kuti handingotambisi motikari, kana kuti mudzimba hapabvi pamba hapabvi motikari 4 dzichibva pamba pamwe chete, vanosheyana vachipanana transport. Izvo kana yekushandiswa kwamagetsi kwacho ngakuve kukarongeka, zvoda kuti izvo ngavachisosunga nguva iripo, vanhu vachiona kuti tasvika manje pakuti zvinhu ngazvisungwe. So zvati kuti patozonosvika kupera kwegore zvinhu zvine zvasuduruka, vanhu vaakuziva ende vanhu vaakuzvibhajetera. Hatidi vanhu vanomanejwa sevana vadiki.
Asika vamwe vanogona kuti hongu zvinogona kuti zviwedzerwe masubsidies aya kana kuti kubatsirwa kuri kuitwa vanhu kubviswe, asi vanhu vari kuchema-chema nenyaya yemari dzemihoro vachiti haisi kuwedzerwa mari yavari kutambira pamwedzi.
Izvo manje zvinoonekwavo hatizvisori, izvo chichemo chikuru. But handifungi kuti musevenzerwe angaita hake zvokutoti kana achida kuti bhizinesi rake rinemberi. Plus pano mutemo wenyika unobatidzira izvozvo. Hatidi kuti vanhu vanyanya kuzotongwa kudzipai vanhu venyu mari. Kana usina kupa vanhu mari, vanhu vachakutiza kubasa ikoko ende kambani yako inofara. Hazvimbotadzi nokuti zvino vanhu vanoziva pavakamira ende vanoziva zvavanoda. Saka ukaonavo uchiita iwe uchavashandi vausingabhadhari, newewo pachakowo hausati waakuziva kurana bhizinesi.
Imwewo nyaya yanga iri kunetsa inyaya yekuedza kukwezva vekunze kuti vaizotanga mabhizimisi munyika. Pangagadziriswa sei apa navamutori Ncube?
Munoziva zvinhu zvacho zvonetsa. Vanhu vanogona kungotaura kuti toda kuuya ivo vasingauyi, vanogona kuti toda kuuya kumusha ivo vasati vava redi kuuya kumusha kwacho. Ndo zvimwe zvataonawo, ndofunga vamboedza kutaura navo vanhu vakawanda, asi hapana chatati tanyatsoona chaitika kuti vanhu havari kuuya. sese yedu tinoonera kunze asi atianza kuzviona izvozvo. Saka chichemo chedu chachiri chekuti vanoda kuuya chaizvo chaizvo indaiti dine zvichigonaka dee vavuya vouronga voona vega zvavanoda zvinoita kuti ivo vakugona kana kukwereta mari kunyika kwavari because ruzhinji vanogadziriswa zvinhu zvonaka ivo havavuyi hazvinyanyi kufadzavo izvozvo asi maincentives ini handingodi kuti ngangova anoatrakta vanhu vanobva kunze maincentives kana ari rokuti ngatiite zvinoda kuti mabhizinesi akuru aindirire mberi ndaakuti inini the best investor ari muno muzimbabwe ndiye anoziva makona ese anofanirwa kufamba dee vagona kuvabatsira ivo vari muno vacho ndo panogona kuti paitike zvinhu zvakanaka.
Vakalisto Chokonya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nezuro Zimbabwe yakasvitsa gore yabva musarudzo paine maonero akasiyana-siyana panyaya yekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yaunza shanduko here kana kuti kwete. Vamwe vari kuti hurumende yava Mnangagwa yaita zvakawanda kwazvo munguva pfupi yapinda panyanga. Ukuwo vamwe vachiti hurumende haina zvikuru zvayati yaita zvikuru munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu. Hurumende yeBritain iri kukurudzirawo Zimbabwe kuti izadzise zvakakurudzirwa nekomisheni yatungamirwa nevaiva mutungamiri weSouth Africa vaKgalema Motlanthe iyo yakaongorora kupfurwa nekuurayiwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kendemirwe Studio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Chazviri kungoratidza ndezvekuti sarudzo muZimbabwe hadzisiri kubatsira kuti nyika iwe neutongi hunogamuchirwa nevanhu uye kuti zvinhu zvigadzikane munyika, vanhu vaayanane munyika, vanhu vashandire pamwe chete. Saka tinoona kuti kubva muna 2000 pese pari kuitwa maelections munyika munomu ari kuchama kupatsanura vanhu, ari kuchama kuti zvinhu zviome, vanhu vari kutiza munyika nekuti upfumi hwenyika hausi kubatana. Hurumende yavamunangagwa yatadza kubatanidza vanhu, yatadza kuattracta mainvestors kuti vauye munyika munomu vanhu vakwanise kuwana mabasa, upfumi hwedu husimukire. Saka kwese kwaunoenda vanhu vari kuzhamba, vanhu havana mafuta, mari haina simba, mumabhanga madirati vange. Saka hakuna chinhu kana chimwe chete chatingati chiri kufamba negwara rakanaka.
Kopanyaya dzekodzero dzevanhu, pane zvamungataura here mugore rapera irori?
Zvinoti izvo pane zvimwe zvinhu zviri kuratidza sekunge vanhu vatisunungukei kutaura zvavanoda. Munokwanisa kunzwa vanhu vachipopota kunyange vashandi vehurumende, vanhu vari kutaura zvavanoda zvasiyana nezvanga zviripo pazuva yavamugabe yokuti vanhu vaitya kunyange kusoropodza hurumende kana kutaura kuti vari kurwadziwa. Vamugabe vaimanikidza vanhu kuti vati zvinhu zvese zvakanaka, ivo vanhu vari kufema vari pasi pemvura. Tochitarisawo zvekare kuti mukatarisa zvakaitika kubva musi wa1 August touya zvakaitika muna January, chisionekwi mudziwebwe kuti masoja anoridza pfuti mustriti vachipfuura vanhu vachifa kunge tiri kuona firimu. Zvinhu izvozvo tatisati takambozviona munyika munomu kuti mauto anopinda pakati pedhorobha vachipfuura vanhu. Tochitarisawo nyaya yekuti mauto nemapurisa nevamwe vanhu vatisingazivi kuti ndivanani vaipinda mudzimba dzevanhu muna January vachipwanya misiwo vachirova vanhu vari mudzimba dzavo. Zvinhu izvozvo zvinoratidza kuti tichine rwendo rurefu kuti vana veZimbabwe vagare vari vanhu vakasununguka munyika yavo. Takaona vanhu vachirarama senhapwa, vanhu vachitiza misha yavo, zvinhu zvataifunga kuti zvinhu zvakadarika panguva nenguva yaMugabe, asi takaona zvichiitika muna January vanhu vakakuwadzwa zvakaitisa. Zvinhu zvakadaro handisifungi kuti zvinhu zvatingati tadarika pazviri, zvinhu zvinokwanisa kuitika zvekare in the near future nekuti vanhu ivavo vakawanikwa vachipfuura vanhu, vairova vanhu, hapana akavasunga, they are free. Saka zvinoratidza kuti zvinhu zvakasigirwa kana kuti zvakasponswa nehurumende, saka vanhu ivo vari kutoprotektwa nehurumende. Zvoreva izvo kuti zvinogona kuitika zvekare.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chapinda muzuva repiri nezuro paine kuridziro kuvanyori vatsva kuti vapepetese zvinyorwa zvavo vasati vazviendesa kumakambani anodhinda mabhuku. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Tanaka Chidora, vati vanyori vatsva havasi kuzvipa nguva yakawanda yekuverenga manyorerwo emabhuku uye vanofanirwa kupepetesa zvinyorwa zvavo kuitira kuti mabhuku avo afarirwe nevaverengi.
Mabhuku andakarava vana Tike Tsodzo, vana Hamuchikinei, vana Vitalis Nyawaranda neyechirungu ana Musaimurazi Munya, ana Stanley Nyamufukudza and so on. Ndiwo akaita kuti maonero andiita mabhuku aumbiridzwe. Saka ini kana ndonyora iko zvino ndisati ndatoudzwa kunzi stori yako yakanaka here kana kuti haina, ndine yatinoti pachirungu template yezvinhu zvose zvandakaverenga zvinondiratidza kuti kana uchinyora nofaura kunyora so. Paragraph inotangwa so, koma inoiswa apa. Zvinhu izvozvo kazhinji hazvidzidziswe munhu.
Mupepeti wemabhuku uye vari mudzidzisi wepachikoro chepamusorosoro cheMidlands State University muzvare Effort Chiwari vatiwo zvinyorwa zvevanyori vechidiki zvine mhosva dzakawanda dzinoratidza kuti bhuku rinenge risina kupepetwa zvakanaka.
Self-publishing hazviri kuti iwe ndiwe uri kuita basa racho. Zvinoreva kuti kana hako usina iwewe usingazivi ruzivo rwacho, unotsvaga vanhu vanenge vaine ruzivo. Wotsvaga munhu achakubetsera kuedita, wotsvaga munhu achakubetsera kudesign, wotsvaga munhu achakubetsera kuti bhuku rako rinyatsota riswa ronyatsokuongororwa robuda rakanaka. Saka problem yatanga tiri kuita kazhinji ndeyekuti munhu anoti ndiri kuita self-publishing, wongotsvaga munhu achaprinta, wongoprinta zvakadaro zvine zvisina nyatsotariswa zvakanaka, then tochiita dambudziko rekuti tobuda nemabhuku anenge asina nyatsokwenenzerwa zvakanaka.
Muzvari Chiwari vati vanyori vatsva vanofanirwa kutsvaga vanhu vanogona zvikuru sei vakambonyorawo mabhuku.
Zivai kwamunogona kuwana vanhu vanokubetserai. Tsvagai rubetsero, tsvagai vambozviita, vambobudisawo mabhuku. Vanyora mabhuku akanaka asina kunetsa, moenda kwavari mukumbira rubetsero. Vachakuratidzai kwekuti mungava nekupi rubetsero kuna vanhu vanokubetserai.
Asi mumwe munyori wechidiki vaJonathan Basire vati nguva dzakawanda vanyori vechidiki vanenge vasina mari dzekuti zvinyorwa zvavo zvipepetwe nevane unyanzvi.
Nemunhu ritori basa pacharo rinofanira kubhadhara. But ndinofunga kuti mayoung writers mazhinji ari kusangana nedambudziko rekuti maresources acho anenge asina. Like pekutanga anogona kunge ritori basa rake rekutanga, asina rimwe basa raakamboita kumashure zvokutoti anenge asina mari yekudi yekubhadhara. Saka pakupedzisira anozomanikidzwa kuburitsa basa iroro risina kudi, risina kunyatsa kueditwa zvakanaka nenyaya yekuti haana mari yacho.
Mumwe munyori vaMilos Musipa vatiwo dzimwe nguva vanotyira kuti zvinyorwa zvavo zvinogona kubiwa sezvo vanenge vasina kodzero kuzvinyorwa zvavo.
Dambudziko rinoita ratinoita vechidiki nderekuti unotiwatumira bhuku rako wotya kuti rikaita mwedzi yakawanda riri ikoko, pamwe ucharishaya here, kana kuti unotya kuti rinogonazobuda neimwe nzira. Ndo pfungwa dzimwe dzinotaurwa nevechidiki. Asi maonero angu ndinofunga kuti dai vechidiki vachimira vopa edita, edita wopinungura bhuku oridzora, odzorerwa zvekare pachigadziswa panogadziswa pese kuita kuti zvibude zvakanaka.
Munyori ane mukurumbira vaMusaimurezi Munya vatiwo vanyori vatsva vanofanirwa kuverenga zvakanyanya kuitira kuti vazogona kunyora zvakanaka.
Zvingatitaure nezvinonetsa, nokuti kana tichitaura nezvekuti vanyori vemazuva ano dambudziko ravo nderei, vana vemazuva ano dambudziko ravo nderei, zvinobvira muzvikoro imwe zvozvizvi mavari kubva kubvira vari vana vadiki. Tarisai muone, isusu tichikura taitonzi iwewe enda unouye nerungano rwaunotaura muklasi munozvizvisa piri vana vadiki tichitanga chikoroko. Ini hazingagoni kana kutombotaura rungano kanii, asi ndakadzidzawo ndikati handingakundione vamwe kudi kutaura rungano. Totodzitsvaga rungano dzekusika tadziona munozvibata. Ya teerere izvozvo todzidziswa kuverenga mabhuku, mabhuku iwo aive nengano.
Kunyange hazvo kuine vanyori vakawanda vechidiki vane mabhuku avakazvidhindisira, mabhuku avo mashoma akawana mibayiro kana zvichienzaniswa nevanyori vashoma vekare avo vane mibayiro yakawanda yavakawana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Ata Chiguriwa.
Iko zvino tombotarisa zviruma bepa nao anasi. Mu Daily News mune nyaya inoti Victoria Falls Safari Lodge yanzi ndeimwe ya mahotera mashanu epamusoro-soro muAfrica yese. Mu Daily News mekare mune nyaya inoti bato reZANU PF harisi rimwe remapato achaungana mangwana china kurangarira vanhu vakakuvadzwa kana kuurawa nevanofungidzirwa kuti mauto musi wa 1 Nyamavhuvhu gore rapera. Mu Daily News mune nyaya inoti vaimbove mukuru weState Residences vaDouglas Tafuma vasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori mushure mekutenga nokupinza munyika motikari zhinji vasingabvisi mitero. Mukronika wamune nyaya inoti hurumende yachinja pfungwa pamutemo wayakange ichida kudzika wekugamuchira zviri pamutemo vaya vanonzi masmall house. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Haleluya, haleluya, muri yeZimbabwe bamuka sei kumose mukatumidzana nasi chitatu. Ini ndiri mufundisi Richard Moyo, ndiripo pakutsigira nokusimudzira nokuti ngatibatanei pakunamatira nyika yeZimbabwe patakatanga mukatumidzwa remuvhuro kusvika nasi chitatu, kusvika musi wesvondo kunyange wachizopfuurira. Ngatinamatire nyika yeZimbabwe uye fundira kutenda zvikuru kuna baba Nelson Chamisa nokudaidzira munamato nyika yose nevari kunze kuburikidza vari kunze kubudza nesuo kiri pamwe chete navo pakunyengetera nyika yeZimbabwe kunamata kwakakosha zvikuru. Madzimambo aIsraeri, madzimambo aJudha vakanga vachiti matambudziko achingaitika vaibatana pakuna vanokutsanya chere dzimwe hondo dzavaisangana nadzo manzara nematambudziko akadai kumvura vaibatana nokutsanya nokunamata. Saka chirevo chakaitwa nababa vachamisa chinochikudza nokuchitenda kuburikidza isu vafundisi kachiona vatungamiriri vachiva nenjere dzakadai dzokuti nyika ngainamate. Saka chinoda kuzvitenda, tinofara zvikuru dai zvairamba zvakadaro.
Mangwanani akanaka paStudio 7. Mangwanani vashamarari nezvinji wese vakateerera. Ha, inini ndarwadziwa zvisingaiti ndichiona madzimai emusangano weZANU PF wekumaruzevha vachiti vari kufara kuti vakukwanisa kubika chingwa. Ende ukanyatso kuzvitarisisa chingwa chacho mabikirwo acho pachiitwa maovhoni anenge kukanya zvidhina. Chingwa chacho nyange ukachitarisa unotoona kuti hachisi chingwa chacho chaicho. Ende unobva wazoona kuti ndo panototanga corruption ipapa, nekuti mafulawa vanenge vachipihwa iyayo kuti pabikwe chingwa chocho hapana kana stock taking, kutobirirwa kutobiwa kundo corruption iyoyo. Uyezve utoona kutoti zvingwa izvozvezvi zvinofanira kubikwa nechoisi kuti vanhu vo varida kutombobikawo chingwa chavo kumusha. Oraiti tomboti ndo zvavari kuita kokuno kutaundi toita sei, kana kwakuitwa mabhekari yayo emugadzikigwawo. Hazviite, zvinonyadzisa zvavari kuita izvi. Chingwa ngachingowanikwa mumashopu zvakanaka nakachibikwa zvine utsanana. Ndatenda hangu ndini Ashmohove paGreen Deal.
Mhoroi mhoroi vose vashamarari vose veStudio 7, apa ndini mukomana anonzi Tamburai ari kuBotswana. Ndinoda kupinda muchirongwa ichi ndichitaura nezvepamusoro pekutambudzika kutiri kuita kuZimbabwe, nekuti isu tiri kunetswa nemurume anonzi Dambudzo. Dambudzo iyi izita raakapihwa naMwari kuti Dambudzo, ende zvarinoreva ndizvo zvokuti achatambudza vanhu kusvikira vachema misodzi yose. But zvinhu zvinenge zvinoitiwa nemweya wokusafunga kuziva kuti vamwe vanhu vanotambudzika. Danga achiziva kuti vamwe vanhu vanotambura aifanira kudai akaziva kuti zvandakapinda paupuresidhendi ndinofanira kuti ndiite zvinhu zvinofadza vanhu munyika kuratidza kuti ndiye purezidhendi wenyika. Iko zvino ari kutonga nyika zvegangara.
Mangwanani akanaka vashamari weStudio 7, vanamukoma Tanoka Hwande, vanamukoma Blessing Zulu, vanamukoma Jonga Kandemiri. Ndinoda kutaura pamhanyi pamusoro penyaya iri kuitika kuZimbabwe nemagariro ari kuita muZimbabwe maererano nematicha nemadoctors vari kustraika. Nyaya dzinoita kuti vastrike vanhu ava havazi kupuwa mare inogutsa. Zvinoita kuti tikange zvekuti kushaya kwavanoita mari ikoko kuti vazoende koshanda munyika umu hapana tinozoende kobuda, ngenyaya yekuti panenge haidi kubhadhira mutero dzedzimba dzerendi dzemvura chichi zvese. Apa hurumende inonga ichigofa kuti bhadharai mari iyonayo inotodikwana chete. Saka zvinonga zveitorema, zvitori nani vatoregedze kutoenda kustrike kwavari kuita ikoko kutoraiti ikoko, nokuti hapana chiri kubuda, vari kushandire mahara. Ivo vanhu vakadzidza zvine musoro kutopindwa ngedofo chairo ruri kutoshandawo mabasa aro emagunje. Ndini mukoma David Nduna Njitimana, ndiri kuno kusouth africa kusoshanguve, ndobva kuno ndinogara kuchipinge ndokwangu kwachipinge kwamutemo. Ndatenda mufarewo mukoma tanonoka uhande uko
makadi kumakadiko vateereri vestudio 7 nemiva tepfenyuri wadzo nhau ndinokutendai nekuti pakurira nhau dzechokwadi. Ndinoda kutaura pamusoro pavamutulinyuye, hapana chavangakwanise kupa Zimbabwe chitsva. Ivo pachavo vakatadza kurana bhengi ravo vozoti nyika vanoisimudza. Waita mwana pari panhau yeikonomi yezimbabwe. Ngavagare pasi vanyarare zvavo kuti zii. Ndichibva ipapo ndotava kutaura kuna vamunangagwa kuti dai vari baba vane njere vane tarisiro yekusimudzira Zimbabwe vadzorera ndege yavari kufamba nayo kuChina, vashandisa kana chikopokopo chemasoja kutendera munyika, vangakwire ndege kubva paMaharare kuenda paGweru private jet inodhura, zvikopokopo zviripo, mari idzodzo dzingadai dzichibhadhara magetsi. Sababa vari kuda kutungamirira nyika yavo kuti iende mberi, mari idzodzo dzingadai dzichibhadhara magetsi. Ngavasamboswe rekutiudza zvimwe zvinhu kana kuti pane shanduko ichavapo, zvinhu zvichatochama kuoma nekuda kwavo. Ndatenda hangu, ndinonzwa kapfupi ndiripo paBotswana.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi uye mamwe anoita sokutuka vamwe. Taurai nemanzwi ari pamusoro tigonyatsokukunzwai. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rashora zvikuru danho rave kutorwa nehurumende yeAmerica rokutangidza zvekare kuuraya vasungwa vanenge vatongerwa rufu nematare edzimhosva. Kunyangwa hazvo matunhu eAmerica achiuraya vatongerwa rufu, hurumende yeAmerica yanga ichisaurai vasungwa vakadai kwemakore gumi nematanhatu. Mutauriri wemauto muPakistan azivisa kuti imwe ndege yamauto yadonhera munzvimbo inogara vanhu muguta reRawalpindi makuseni ano ikauraya vanhu vashanu vange vari mundege iyi pamusoro pevanhu gumi nevaviri vange vari pasi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Madebates kana kuti gakava pakati penhengo dzebato reDemocratic Party vari kukwikwidzira kuti vapiwe mukana wekukwikwidzira utungamiri hwenyika apera chinguva chishomanana chapfuura mangwanani ano. Gumi revakwikwidzi vange vari pamwe chete vachibvunzwa mibvunzo nevatori venhau. Vamwe gumi vachakakavadza navo manheru anhasi chitatu. Vanodzidzisa political science paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti nhasi vazhinji vauya vakagadzirira.
Nhasi vanhu vauya vane energy yakati ndakanyanyisa kufarira kuti even vanhu vatanga tisina kunzwa last time, maunderdog ana Marianne Wilson ana Delaney vakasiyana-siyana vanga vachipindawo mudebate. Structure yachona yanga ichiita kuti tikwanise kunzwisisa ndoona kunge nguva zhinji yatorwa pana uyo healthcare. Mademocrats anenge ari kubvumirana vazhinji vavo kuti panodiwa some kind of universal health care. Asi ndatangawo kuona madifferences between yatingati the conservative or the moderate movement in the party very more concerned about how to respond to Republican attacks.
Ko nyaya yevapoteri vaibata sei?
Vamwe vari kuti haifanirwi kuitwa mhosva yekufanana sekunge munhu aba kana munhu auyawo paborder achinoka kuti mundibatsirewo. Asi chimwe chataurwa navaBernie Sanders chandibata ndechekuti kazhinji vanhu havabve kunyika dzavo kana zvinhu zvakanaka. Saka chimwe chinokwanisa kuitwa neAmerica kugara pasi nevatungamiri vekunyika dzakaita sana Honduras, Colombia, kuti vanzwisise kuti vangakwanisa kubatsira sei kuti vanhu vasazvipinze munjodzi vachifamba kana dzingave 500 kilometers kana chii kuti vasvike kuno kuAmerica. Tikaonawo kuti nhau yemaguns ndakanganoti pfuti nhau yepfuti yataurwa zvekare panevo vanonzi vabhulo kwanguva chiva hatangonenyaya yekuti zvinofanira kukonsidwa kuti yatova health crisis, zvava zveutano hwevanhu, nekuti vari kufa vanhu from kupfuti kugun violence, vanhu vawandisa. Saka yatova health crisis, haisisingori nyaya yepolisi. Saka ndingangoti nhasi vanhu vanga vari very heated, but health care, immigration negun violence ndo zvandaona kunge zvatora nguva zhinji.
Pachikwata changa chiripo chanhasi, pane wamunoona here asi kuti aita zvakanaka kupfuura vamwe?
Ndinoona sekunge nai Elizabeth Warren na vaBernie Sanders ndo vanogona kunzi vawina debate. Asi ndinoonawo futi kuti vamwe vaive vanga vari kumashure vatanga tisina kunzwa last time vakaita sana Marianne Wilson vanenge vapindawo imomo. Mayor Pete vanga vachirwisawo vari imomo. Asi ndaona kunga Oruk adzokera kumashure nekuti ndiye munhu aimbotarisirwa kuti anogona kuita front runner, but nhasi handina kumuona achitaura sa front runner.
Dr Chipodendere vari parunhare kuWellesley kuMassachusetts neStudio 7. Muchinda wekuuzumba maramba pfungwe, Innocent Utswegota nekambuka kambonetsa In My Dreams. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhasi hurumende inotarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chakapinda muzuva rechipiri nezuro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti mosara zvakanaka, mosangana nesu zvekare manheru anhasi.
Soku isika.